Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu chivabvu 19, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anokanda zvombo zvehutsi hunokachidza pamusha panga pakaungana nhengo dzeMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai dzinosanganisira Muzvare Chokozani Kupe Kulupane kumateveleland north. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vonanga kumusangano kuMexico, uko vachaperekedzwa navaSevia Kasukuere avachiri kuferefetwa nenyaya yekunzi vaida kupidigura vaMugabe pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa kumaruwa eLupane mudunhu reMateveleland North anonzi nhasi ashandisa zvombo zvehutsi hunokachidza pane mumwe musha panga pakaungana nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMogen Tsvangirai dzinosanganisira mumwe wevatevedzeri vavatsvangirai Muzvare Chokozani Kupe. Muzvare Kupe vanoti vanga vakaungana pane mumwe musha uri muWard 9 vachitaura nevatsigiri vavo pasi pechirongwa chavo chebereka mwana, icho vanokurudzira madzimai kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Vanoti vazoshamiswa kuona mapurisa anodzivirira mhirizhonga anosvika kumakumi matatu apoteredza musha uyu achikanda hutsi hunokachidza achiparadza musangano wavo. Vanoti vanhu vane chitsama vanosanganisira madzimai, vana vadiki pamwe nevakwegura vakuvara vachiedza kuita bararamhanywa vachitiza pamusha apa, ukuwo vamwe vachikanganiswa nechiutsi ichi izvo zvaita kuti vaendeswe kuchipatara. Muzvare Kupe vanoti sebato vari kumhangara nyaya iyi kumapurisa sezvo varwiswa vasina kutyora mutemo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa ekuLupane sezvo nhare dzavo dzanga dzichiramba kupinda. Ngatinzwei Muzvare Kupe vachitsanangura.
Tanga tine musangano kuLupane West for Ward 9 tichiita musangano yatinoita yemadzimai ebereka mwana, tichizokurudzira vanhu kuti sezve kwaane registration yowani iri kuuya, vanhu vese vane makore 18 ngavaende kunoregista. Tichikurudzira madzimai kuti ngavaone kuti vana vavo vane makore 18 mhuri dzavo dzese kana nguva yasvika vaenda kunoregista. Saka maCIO atanga akauya akati havadi kuti tiite musangano wachoyo. Tangachiita mumusha wememba yedu ini, mukati memusha wememba yedu. Saka vazoenda kunotora backup kubva kwauya rioti more than 30 vakapinda mukati memusha. Saka tikandira tiedzasi takagara pasi tichanga tatopedza musangano takuda kudyasati kuti kandira tiedzasi vanhu vapararira vari kutadza kufema vana vanhu vakuru. Izvozvo ndabva ndabva ndikaenda pavanga vakamira ndikati koindava muchiti tiedzasa taite chisu tiita musangano wedu wakasununguti vabva vandikandira tiedzasi mini wacho.
Saka mune matanho amuri kutora here pamusoro penyaya iyoyi?
Izvozvi tikupfuura pano pane police station tikuna loader complaint nhasi iri kuenderera mberi hatingambovaregesi kutikandira tiega iichocho tirakuvataura because vanhu vari kushandira zanup f asi tirakutaura kuti zanup f kunyanga vekatsaya kuti vaipaizarizirosei tikutoibvisa 2080.
Asi mapurisa anga achiziva here nezvemusangano wenyu?
Misangano yedu tiri kuitira muzimba mumisha yevanhu. Saka kana uchiita mumisha yevanhu hapana kavataura kuzvinofanira kutaura mapurisa. Nekutoti mapurisa munongovataura chete kana muchiita papublic place kuita kuti veuye kuzochengetedza runyararo. Pande iyi haisi public place, iprivate place, musha wemunhu mukati.
Saka pane vasungwa here pachiitiko ichi?
Hapana vasungwa, vangomira chete vekatikanda netega. Saka tavasiya vakangomira because inini ndaburuka mumotare ndikaenda pavari ndikati ko titaurei kudzindava muchitikandira tega saite chii. Isu tiri kuita musangano wedu wakasunguka hatina kurwa nemunhu tiri teta mamembers emdc dabva ndakandirwa teta sinini yachona iyoyo handitakamboona zvakadaro upenyu hwako.
Mumwe vatevedzeri vemutungamiri wemdct Muzvare Tokozani Kupe vari parunare muLupane nestudio 7. Chikwata cheWorld Council of Churches icho chiri kushanya munyika chinoti hachisi kufara nekudzikira kwaita upfumi hwevanhu muZimbabwe, izvo zviri kukonzera kuti vakawanda varambe vachibuda munyika vachinotsvaka chekubata kune dzimwe nyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weWorld Council of Churches, Reverend Dr. Olei Fix Veit, vati kuondomoka kweupfumi kunoshusha vedzisvondo pasi rose, uye vaudza mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti vanotarisira kuti hurumende ichagadzirisa upfumi kuitira kuti vanhu vagare munyika mavo uye vachirarama zvakanaka. Vachitaura nevatori venhau, Reverend Veit vati chikwata chavo icho chine nhengo 13 chauya kuzotsigira basa riri kuitwa nedzisvondo muZimbabwe, zvikuru sei munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu dzidzo nezvimwe. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vatiwo rutsigiro urwu rwakakosha chose sezvo rwauya nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya.
Vari kuuya nenguva yakakosha zvikuru nokuti gore rinouya takatarisana namaelections. Saka vari kuuya kupa estatement yokuti takatsigirana namachurches, zvemachurches ari kucontributa kunyaya yekuti nyika yedu inde kumaelections akasununguka uye zvepasina mirizhonga pamaelections iwavo. Saka support yavo tinoikurudzira zvikuru nokuti inoreva zvakawanda kwatiri semachurches.
Vatiwo vafara chose kuti vamunangagwa vavaudza kuti vedzisvondo vane basa guru musarudzo, zvikuru sei mukudzidzisa veruzhinji kuti nyika iite sarudzo dzisina mirizhonga. Reverend Mutata vati hurumende inotsigira mabasa edzisvondo uye vamunangagwa vatendawo rutsigiro rwakapiwa nevedzisvondo kuvarwi vehondo yerusununguko.
Ataura kuti utungamiri hwekereke hwakakosha paprocess yokuvaka nyika. Saka zvakasiyana nemafungiro avamwe vanhu vekuti vanoti church haifani kuva involved, but ataura kubva pachena kuti anoziva kuzvidzana kwakaita church neprocess yokusununguka kwenyika yedu kubva time yeliberation. Anorecognize mubato wechurch kubva panguva yekusununguka kwedu, anorecognize mubato wemachurches even paprocess yatiriko zvino.
Panyaya yekushungurudzwa kwevamwe vedzisvondo vakaita sapastor Evan Mawarire napastor Patrick Mugadza, Reverend Mutata vati vedzisvondo havafari kana vamwe vavo vachishungurudzwa pamusoro pekurwira kodzero dzevanhu kana kutaura zviri kuitika munyika.
Pane general position yandinayo. Yokutanga ndeyekuti hakuna munhu anofanira kusungirwa kuti ataura position yake maererano nenyaya yemamiriro akaita zvino, nokuti iyoyo iri muconstitution yedu. Constitution yedu inopa kodzero kumunhu wese wese kuti ataure pfungwa dzake, maonero ekuti zvinhu zvakamira sei.
Chikwata ichi chinotarisirwa kusangana nevamapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimiririra chisati chabuda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere vari kutarisirwa kuenda kumusangano wekuderedza nzara nemamwe matambudziko pasi rose, kana kuti Global Platform for Disaster Risk Reduction. Musangano uyu uri kuitirwa kuCancun kuMexico kubva musi wa22 kusvika musi wa26 svondo rinouya. VaMugabe vari kutarisirwa kupinda mumusangano wevatungamiri venyika uchaitwa musi wa24. Rwendo urwu ruri kuuya apo vakasukuwere vachiri kuferefetwa nenyaya yekuti vaida kubvisa vaMugabe pachigaro nechisimba. VaMugabe vakatuma chikwata chiri kutungamirwa nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti chiongorore nyaya iyi. VaMudenda vaudza Studio 7 kuti vave kupeta ongororo yavo iyo vachazosvitsa kuna vaMugabe. Mutauriri wezano PF uye vari mukomiti yekuferefeta vakasukuwere vaSimon Kaya Moyo vaudzawo Studio 7 kuti vaMudenda ndivo chete vane kodzero yekutaura nezveongororo iyi. matunhu gumi ebato rezano PF kusanganisira vesangano revakarwa hunde rusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanoti vakasukuwere vanofanira kudzingwa muhurumende pamwe nemubato. Studio 7 aina ukwanisa kubata vakasukuwere kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano revakarwa hondo vaDouglas Mahia.
Isusu tinongokoshesa zvataurwa neruzhinji rwevanhu. Kubva patakatanga kutaura pamusoro penyaya iyi, ndizvo zvataitaura zvataiona izvi. Zvatakaitaura zvataiona zvakazoitika izvi. Zvinoonekwa nekuda kwekuti ndicho chikoro chatakainda, ndicho chikoro chatakapasa. Ndicho chikoro chatakashandisa pakuti nyika iuye pana 1980. Saka tinotarisira kuti zvakataurwa nemaprovinces gumi emunyika munomu pamusoro pakasukuwere zvicharemekedzwa zvigozova ndizvo zvinofanira kuitika kuti ruzhinji rwevanhu rufare kuti vakasununguka ndivo vari kutonga.
Imiwo sevanhu vakarwa hondo yerusununguko maimbenge muchiti mungafara zvikuru kana chigaro ichocho chikapiwa murwiri wehondo yerusununguko. Asi kava muari kutika vamahiya, kwaane vamwe vakawandisa zvikuru munyika umu vakazvarwa nyika yawana kuzvitonga kuzere, voregedzawo kutora zvigaro zvakadai here?
Nyika inofanira kutenderwa zvayo sarudzo. Asi kana yairayirwa nokuti kurayirwa kupuwa mazano ndokuti wapuwa zvombo zvokurwa nazvo paunosangana nematambudziko. Varwiri vorusununguko vese zvavo hapana asinga qualify kuva national political commissar nekuda kwezvikoro zvavakaenda, nekuda kwezvidzidzo zvavakapiwa zvine chekuita nokubudirira kwenharaunda dzavanogara, kana ruzhinji rwevanhu, kana matakarwira hondo. Vanoziva zvakatenderanwa, kana ndikasenzesa suku rechirungu yekuti principles of the revolution. Principles of the revolution dzinozikanwa nevarwiri vorusununguko, nokuti ukabvunza murwiri vorusununguko chero paari anokutaurira kuti hondo ya hatitsvati tichatopedza, tichiri kuenderera mberi. Asi zvidanho nezvidanho zvinonzi mastages ehondo yebindura zvinhu tinoiziva nezvinoda kuitwa ipapo. Zvisingakwanisi kuzikanwa neasina kunge akawana mukana wokunodzidza zvidzidzo izvozvo.
Vanga vari mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko vaDouglas Mahia vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nasi vari kuita rwendo rwavo rwekutanga kunze kwenyika semutungamiri wenyika, vachisiya muzinda weWhite House uzere nemakakava uye kutuma vamwe vezvematongerwo enyika kupa mienzaniso nemhosva yeWatergate iyo yakadonhedza utungamiri hwavaRichard Nixon. Vachitaura nevatori venhau nezuro musi wechina, vaTrump vakati vanotarisira kuti zviitiko zvose izvi zvichasara shure. Makakava aya anosanganisira kudzingwa basa kwevaive mukuru weFederal Bureau of Investigation vaJames Comey mukati mezvipomerwa zvokuti vaTrump vaida kuti vakome vamise kuferefetwa kwevaimbo vachipanga mazano munyaya dzekugadzikana kwenyika vaMichael Flynn. Nyika dzichamira vaTrump murwendo rwavo dzinosanganisira Saudi Arabia, Israel neVatican, nzvimbo nhatu tsvene kune zvitendero zvikuru zvepasi rose. Vagari vekukariba zvikuru vanotengesa hove vanoti bhizimusi ravo rave kubudirira zvikuru nekuda kwevanhu vakawanda vave kutenga hove apo vanenge vachiuya kuzona mitambo yenhabvu. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe vamwe vanoti vave kuwana mari iri nani kubvira pakatanga kutambwa bhora rePremier Soccer League kana kuti PSL mukariba vaFidelis Munava vanoti upenyu hwavo hwave nani sezvo vanhu vakawanda vanobva kunzvimbo dziri kure vari kuuya kuzotenga hove pavanouya kuzoona timu yavo ichitamba bhora.
Zvine chenjo siyana nokuti pamwe pasina PSL nuri tutozounzirwa neji neyo zvese yachapinda kuno PSO saka magames kuwanda kwa magames no ndokuwanda kwemari ndokuwanda kwemari yacho tipamba sina PSO tatongoza kuti every weekend hakuna but because not totalisa kuti zvati totally team irikutamba totoziva kuti inotoya nema supporters ma players acho nema coaches nevamwe ma referees vanenge vauya nevamwe vanenge vauya ma stakeholders vanototitengera vanotosimudzira
izvi zvinotsigirwa navakaita nogweshe vanoti vakakwanisa kutenga nzvimbo yekuvaka imba yavo chinhu chavaisatarisira muupenyu hwavo vagweshe vanoti hove dzavo dzose dzinopera zvikuru sei kana matimu akaita sedynamos Cape United kana FC Platinum achitamba nezpc Kariba munyamunga stadium vamuna vanoti vanokurudzira kanzuro yekariba kuti vavape nzvimbo dzekutengesera zviri pamutemo kuti pavanotengesera pave panenge pachizivikanwa
ndo nyaya yatinonyorwisawo nayo nyaya yekanzuro kanzuro tikuda kuti tipiwe kumastands kwaunongoti site wedu kuti vanongoti ndokunoitwa mabhizinesi echi efishi but for the meantime mastands aya asati awanika kuti tizoti vachatipa kupi
mumwe mutsigiri wecapes united vajosfat mwale ava vakatenga hove vanoti kunyange timu yavo yakakundwa nezpc kariba nezuro vanofara kuti varova shiri mbiri nedombo rimwe chete sezvo vava kubva nehove mushure mekuona mutambo webhora vagari vakawanda vanotengesa hove pose panouya timu dzinenge dzichibva kunze kuzotamba bhora nezpc kariba vanotengesa hove vanoti pamasvondo maviri pamwedzi anotambwa bhora mukariba vanowana mari inosvika mazana masere emadhora kana zvichienzaniswa nemamwe masvondo maviri apo vanowana mari inosvika madhora mazana maviri chete ndakamirira studio 7 mukariba ndini Arthur Chiguriwa
apo vano vari kutambira mari yemudyandigere vari kuramba vachichema-chema kuti mari yacho ishoma guri kuutano zviri kugara zvakanaka kwevanhu amai Priska Mupfumira vanoti hurumende iri mushishi kugadzirisa dambudziko iri mutoro wedu wenhautaura ishava anotipa nyaya inotevera
vachipindura mibvunzo kubva kuvatapi venhau pamusoro pekuti mari inotambirwa nevanhu vari pamudyandigere ichawedzerwa riini amai Mupfumira vati bazi renasa riri mushishi kugadzirisa nyaya iyi Amai Mupfumira vange vari munyarikani pachiitiko cheOpen Day yeNASA Workers Compensation Rehabilitation Center vatiwo hurumende neurongwa hwekuti vanhu vanozvishandira pachavo vega vagokwanisa kuvewo vachibhadhara mari kuNASA kuti vagozokwanisawo kuwana mari yemudyandigere kana vakwegura
mari inopiwa mapensioners inofanira kuti iwedzerwe asi kuti iwedzerwe tiri mubishi iko zvino kuita inonzi pachirungu actual evaluation kuona kuti mari yatingakwanisa kupa vanhu mapensioners imari tikutarisira kuti pera kwa September tinenge tapamidzira mari iri kupiwa pensioners venasa
pari zvino vanhu vari pamudyandigere vanotambira madhora makumi mana pamwedzi uye hurumende yaive yati ichawedzera mari iyi kuti isave iri pasi pezana remadhora kubva muna kurume wegore rino asi izvi hazvina kuitika pavatenderera vachiona zvinoitwa panzvimbo iyi pamwe nevanhu vari kurapwa ipapo vamwe vevanhu ava vabuda pachena kuti havazi kufara nekushomeka kwemari yemudyandigere asi amai Mupfumira vatsinhira kuti izvi zviri kugadziriswa vatiwo kubvira muna kubvumbi wegore rino nasa yakatanga urongwa hwekubatsira nemari pakuviga nhengo dzenasa dzinenge dzafa
tinoziva kuti marufa ariko vanhu vanotambudzika kushaya kuviga munhu wavo zviri decent saka senasa takatoti aiwa tototanga iko zvino muna April muno kuti a member, a contributor or a pensioner wenasa akanga ashaya nasa ikwanise kubatsira parufu ne funeral assistance to the value of $500 kune munhu anenge ane policy yake imwewo kare vanenge vasina tiri kuti tinofanira kuvapa a decent coffin transport zvese zvinodikanwa nema funeral undertakers tobhadhara senasa kune vanhu vedu zvatotanga izvozvi
NASA Rehabilitation Center inzvimbo inorapa vanhu vanenge vakuvara vari pamabasa uye nzvimbo iyi ine mimwe michina yechizvino-zvino isingawanikwe kune zvimwe zvipatara mumwe wevanhu vakarapwa paNASA Rehabilitation Center ndivazuze nzerere avo vakakuvara vari mumugodhi mavaishanda
pandakakuvara ndasingakwanisi kana even kumuka kugara chaiko sitting balance yaitonetsa but through nemaexercise andaitwa panapa zvakabva zvatanga kugaina zvishoma nezvishoma strength ichidzoka ndakatanga kugara ndakazotanga kudzokawo sensation kumakumbo through my exercise andaiita iwaya saka kuzvino zvinhu ndinofamba hangu ndichishandisa working frame, but zvinenge zviri slow.
Panguva imwe chete, NASA Rehabilitation Center inokwanisa kuve nevanhu makumi manomwe vanenge vachirapwa vachigarapo. Nzvimbo iyi iri pedyo nechipatara chikuru chemupilo yakavhurwa mugore ra1971. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJim Mattis avo vange vari kuDenmark kumusangano wemakurukota enyika dzemubatanidzwa wekurwisa ISIS vanoti nyika yavo yakazvipira kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero ichi uye kusunungura vose vari muhunapwa macho muSyria neIraq. VaMattis vanoti ISIS iri kukonzerawo kusagadzikana muEurope nedzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana kwenyika yeDenmark vaClaus Jort Frederiksen vanotiwo nyika yavo inokoshesa nyaya yekurwisa ISIS. Chikwata chinopfurikidza mwero ichi chinonzi chakamanikidzwa kudududza mumatunhu akawanda ange ari pasi pacho muSyria, Iraq neAfghanistan. Mazova mashoma apfuura, mutungamiri wenyika yeAfghanistan vaAshraf Ghani vakaburitsa mashoko ekuti mumwe mutungamiri weISIS munyika yavo, Sheikh Abdul Hasib, ainge aurayiwa. VaMattis vanoti rufu urwu kurasikirwa kukuru kuchikwata cheISIS. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Maverengerewa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, vePremier Soccer League vambomisa mutambo weCapes United neChicken Inn kuitira kuti chikwata cheCapes United kana kuti makepe-kepe chiwane nguva yekugadzirira mutambo wacho weCAF Champions Cup neUSM Alger yekuAlgeria. Mutoro wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
PSL yatambira chikumbiro cheCapes United chekuti vawane nguva yakakwana yegadziriro yavo yemutambo neUSM Alger uriko nechitatu svondo rinouya. Mutauriri wePSL Muzvare Kudzaibare vazivisa vatori venhau nhasi masikati kuti mutambo uyu hausisiko, vachiti ivo vachazozivisa mazuva anotevera kuti uchatambwa rini. Capes United yanga ichifanira kudzoka kuHarare kubva kuBulawayo kumutambo neChicken Inn nemuvhuro, izvo zvanga zvichiva pazuva rimwe chete chete regadziriro yemutambo neUSM Alger uyo vanofanira kukunda kuti varambe vari munzira yekuenderera mberi nemakundano emuAfrica aya. Nezuro, Capes United yakarohwa 2-1 neZPC Kariba. Mazuva mana vachangodzoka kubva kuAlexandria kuEgypt kunotamba neZamalek muCAF Champions League. Mutsigiri weCapes United vaLorenzo Wendere vanoti mutambo weChicken Inn waifanira kuve usina kana kumboiswa muurongwa wemitambo yesvondo rino, sezvo zvaizivikanwa kare kuti chikwata ichi chine mutambo wemuAfrica.
Mitambo yedu tanyanyirwa, yatiwandira mitambo pamazuva mashoma-shoma tiri kutamba magames akawandisa, hatina nguva yekuzorora. Kana timu ichinzi iri kunotamba Champions League yakamirira nyika, inofanira kuwana space yekuzorora, haina kumirira zvimirega, iri da as a nation. Saka tofanira kumbopuwa time yekuti tinyatso, kwete kuti vanhu standard yedu yebhora yonzi yadzikiswa nyaya dzekuti takapreswa nemagames emunomu.
Zvakamira zvakadai, mitambo yeKasolaga Premier Soccer League yakamira seizvi. ZPC Kariba iri muBaobab Stadium kumhondoro Ngezi ichitamba neNgezi Platinum Stars. Dynamos ine Shabani Mine muNational Sports Stadium nesvondo. Highlanders iri muBaba Field Stadium umo iri kutamba neBantu Rovers. Chapungu iri muAscot neHarare City. Cholocho Pirates iri kusangana neBulawayo City muDuli Vadzimu. FC Pratlam iri kutatsurana neYada kuma glass. Triangle ine Haumine kugibo, kozotiwo Black Rhinos iri kutamba nehwange kuMorris Depot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muimbi Titan uyo anoimba mumhanzi weAfropop anoti ari kufara nekutambirwa kuri kuitwa mumhanzi wake munyika nekune kunze kwenyika neveruzhinji. Titan uyo akaita mukurumbira mushure mekuimba chimbo chinonzi Mukoko nemuimbi Amara Brown aita hurukuro naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Mumhanzi wandoimba ndeweAfropop noayo popular music yemuAfrica. Inenge ine ma elements emuAfrica, ngoma zedu, magitare edu, ndo mimhanzi yandinoimba. Ini ndinobva kuBulawayo, kwandinobva. Ndiri muNdevele, zita rangu rinova iro Njavulo Maipongwe Nkomo. Handifunga kuti kune undevere unopfuura ipapo. Ndinokwanisawo kutaura Ndevele neShona pamwe chetezvo nechirungu.
Wakatanga riini kuita zvekuimba izvi?
Kuimba ndakatanga ndine makore 13, asi ndakazoshingirira nazvo ndapedzawo A level, ndapedzawo IT yangu, ndaiita network engineering.
Tinoona wakawanikwa iwe uchiimba nemuimbi Amara Brown. Chimbo ichi ndiani akachinyora uyezve chakabva papi chaizvo?
Ndakanyora chimbo ichi December 2014. The 6 months ndopandakafonero Amara Brown ndikati uya tishande tese pane chimbo ichi. Saka takabva tachipedzisa tese pakuimba. Amara Brown ane chipo chakanyanya zvokuti.
Tiri kuona mazuva ano, tiri kuona uri padande mutande reinternet kuna na Facebook nekumwewo kwakawanda wanda uchinzi iwewe uri kushamwaridzana nemusikana weOlinda Chapo. Zviri kufamba sei?
Olinda Chapo yashuwa shuwa ishamari yangu kushamwaridzana. Tinowirana zvokuti chinoitika ndezvekuti tinomanajawo futi brand rake Olinda Chapo. Anovaiwo maprojects anenge ari under Olinda Chapo Foundation. Muna July nenge ndiriko kuHaiti function yaari kuitawo kuUK.
Pane vamwe vangada kuziva kuti muri kudanana here kana kuti ndezvebasa?
Chandinokurumidzira vanhu chekuti vauyewo kuHaiti, variko kuUK ikoko. Tichainoo live monyatsobvunzawo mubvunzo yemakatitarisawo.
Mumbotitiroka akapela kemukoko.
Yebo skapopo. Bechana geti yikotabanye vayakutele mukoko.
Skapo. Bona. Skapo. Zana. Yebo skapopo.
Hey.
Bechana geti yikotabanye vayakutele mukoko.
Nini?
Now that I'm here, I'll be your protector, be your my hope. I'm feeling your heart, me like in Jenga Sela, but full of Falella. Just cause I'm with you, but it was a Pella. You set me free, you can call me Mandela. I will just love you forever and ever, and shout out a love for my people.
I will pray for you and make you my hubby. But you gotta treat me like a treasure, my lover. Oh, I will sing for you and make you my hubby.
Nzwisai Kambo Mukoko, muhurukuru yaitwa na Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7, nemuimbi Titan. Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa kutyorwa kuri kuitwa bumbiro remitemo nemapurisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anokanda zvombo zvehutsi hunokachidza pamusha panga pakaungana nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, dzinosanganisira mutevedzeri wemutungamiri webato Muzvare Thokozani Kupe kuLupane. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vonanga kumusangano kuMexico uko vachaperekedzwa navaSevia Kasukuwere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 19 Nkwekwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Babuya lama tie gasa abantu abazaleleyo mama abantwana abantu abadala basi tie gasa khona sasisukile ngabalanda ngathi kanti indaba lithi tie gasa thina singenzanga lutho sase bangiphosela mina phambi kwami tie gasa sase bangichange tie gasa naleyo.
Izakhamizi zeLupane kosibandle zihlaselwe ngamapholisa aziphosele intuthu ehitshayo itear gas zisemhlanganweni weMDCT belo nkosikazi Nkosazana Thokozani Khuphe.
Sikhulume ngendaba ye-constitution ukuthi kungaye ubona njani i-process yoku-alignwa kwe-constitution nemithetho yaseZimbabwe. Sikhulume ngendaba yama-elections.
Abenhlanganiso yabokholo lwesiKristu emhlabeni jikelele eWorld Council of Churches basekwethekeleleni eZimbabwe baveza ukukhathazeka ngesimo somnotho welizwe. Kuhoza Friday silethulela idlalade elitsha elomhlabeleli wengoma ze-Afro Jazz uMelusi Khumalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeLupane kosibandle ezibalisa ogogo okhulu labantwana leziphatha amandla zebandla leMDCT ezigoqela umsekeli kamongameli uNkosazana Thokozani Khuphe lamhla ziphoselwe intuthu ehitshayo itear gas ngamapholisa abanye baze basiwa esibhedlela. Lokhu bekuyimizamo yokucitha umbuthano waleli bandla owenziwa emizini elizweni lonke jikelele phansi kwesihloko esithi beletha umntwana sihambe, okhuthaza abesifazane ukuthi bayevota labantwa babo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngalolu daba iyehlule, kodwa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lo Nkosazana Khuphe.
Abuyile ama-CIO ekuqaleni bathi kabafuni ukuthi sihlangane. Babuyela bathatha amapholisa akugiya yabo yena liyani e-riot. Babuya lama-tear gas. Tear gas abantu abazaleleyo mama abantwana abantu abadala basi tear gas. Khona sasisukile ngabalanda ngathi kanti indaba lithi tear gas thina singenzanga lutho. Sase bangiphosela mina phambi kwami tear gas. Sase bangichange tear gas naliyani. Khona sasikhuluma abantu bayehlule ukuphefumula abantu kabasabona emehlweni.
Manje likhulume labo yini libabu ukuthi kathi kuyini okonakeleyo?
Ngikhulume labo mina ngibalandile ngama phambi kwabo ngathi kathi kuyini esikubonileyo. Thina sizenzela umhlangano kumobhalayiza abantu bayivote yindaba lesithegazi base bangiphosela ke bona base bayiphosela phambi kwami kwaba luthuli khonapho yagcwala emoteni beniphandle yangena lasezimoteni base bayitshaya ngamanzi ithegazi yangibona.
Manje lizathatha nyathelo bani? Liyalusa phambili yini lolu daba?
Siyalusa phambili udaba lona lolu khathi sifuna ukuzilela ufale khona isitesini sibathele ukuthi udaba lolu siyaluhambisa phambili. Sifuna sihambe selogi complaint isuke lapho udaba nalolu siyaluhambisa phambili ngokuthi kabana mvumo ekuthi bethiye gasi omama labantwana abazihlaleleyo asibonanga lutho. Siyasiphambanisa ngamuntu sesisemuvini womuntu akunamuntu esimphambanisileyo kodwa bayabuya bezothiye gasi abantu ngokuthi kabafuni ukuthi i-MDC yenze imihlangano. Khathi esibhizi sizama kumobhalayiza abantu ukuthi bayivote ngokuthi bayakwazi ukuthi izanu siyevele isiphelile isidliwe sebefuna ukuthi abantu bengenze imihlangano. Kodwa ngifuna ukuthi ngitshele uzulu wonke ukuthi akulokho asebekwenzile sebeqale abangasoze bayiqede ngokuthi kasisoze sine khona kanje sinje nje kulomnye umhlangano eliphale isithi yangkhona ngani kusasa siyaqhubekela phambili ngemhlangano khona lokho abavezileka kusoze kusinye yeboke kubuhlungu abantwana khona ababehle kuphefumula abantu abadala bayehle kuphefumula zake ngikubone ukuthi mina ngasiqina ukubona okunje ngesikhathi sikasimith abakatheka sabangasengabayiawesa kodwa kathethe omunye umuntu okukhulumende omuntu omnyama ngesehlukuthu zabathi ngendlela yena leyo asikufuni khona kumele ukuthi kuphele and kumele bekwazi ukuthi zane nalaba
Sikhona Loke ngunkosazana Thokozani Khuphe, umsekeli kamongameli webandla le-MDCT, wekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhani. Abenhlanganiso yabokholo lwesiKristu emhlabeni jikelele eWorld Council of Churches baveze ukukhathazeka ngesimo somnotho welizwe eZimbabwe osokubangele ukusabalala kwezigidi lezigidi zezalwane zaleli lizwe zisiya kwamanye amazwe ukuyadinga ukungaziphathisa ukuzinakekela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yamabandla okholo lwesiKristu emhlabeni jikelele eWorld Council of Churches iselizweni inxuswe ngabeZimbabwe National Council of Churches. Unobhala jikelele we-WCC umfundisi Dr. Ole Fix Veit utshele umhlangano lentatheli zindaba owenzelwe ehoteleni ye-Holiday Inn ukuba bakhathazekile ngesimo eselizweni.
We hear from statistics that the average income of
imibiko esiyitholayo isitshengisa ukuba sehle kakhulu isilinganiso semali etholwa ngumuntu kazana kwele Zimbabwe.
Waxwayisa inkokheli kahulumende ukuba ilungisise isimo somnotho ukuze uZulu ahlaliseke elizweni. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe National Council of Churches, umfundisi Kenneth Mtata, uchasisa abakuphathe emhlanganweni lomsekeli kamongameli welizwe, umnumzana Emerson Mnangagwa.
Sikhulume ngendaba ye constitution ukuthi kungaye ubona njani iprocess yoku align kwa constitution nemthetho yase Zimbabwe. Sikhulume ngendaba yama elections ukuthi kungenza njani ukuthi athembise ukuthi ama elections azoba peaceful. And amabandla babona ama church ukuthi ama church angadlala i role yipi ukuthi ama elections abe peaceful. Sasi sikhuluma ngezinye izinto nje ezivuke indaba, for example indaba ye economy, umnotho welizwe ukuthi ungayenzwa njani ukuthi ukuthuthuke and futhi ukuthi amabandla angadlala i role yipi.
Wengeza ethi kungumlando wabo njengenhlanganiso ukuphatheka ekulondolozweni kwamalungelo oluntu elizweni ngoba kuyiwo umthwalo wabo omkhulu. Ethi kungaqali lamhla lokho abakwenzayo bakwenza kusukela ngesikhathi ilizwe lingakatholi uzibuse, lalapho kuxoxisanwa emhlanganweni owaletha uzibuse weZimbabwe owe-Lancaster House.
But lapha eZimbabwe umuntu nomuntu nje engatsho njalo ukuthi ama-church amele angangeni kwezombusazo. Kodwa umuntu wonke, even especially those who are now in power, bayakwazi ukuthi ibandla labasiza njani ukuthi lathi sithole inkululeko. So iyabe iyi-hypocrisy ngoba umuntu wonke uyakwazi ukuthi amabandla asebenza ukuthi sithole inkululeko, amabandla asebenza ukuthi sibe ne-education, amabandla asebenza ukuthi sibe nama-hospitals. So angikholwa ukuthi uma umuntu honest ezothi amabandla engangeni kulezi nto, ngoba amabandla vele this is their call ukuthi asize uhulumende of the day ukuthi abantu basizwe lapho abanethu sizwe.
Ephendula umbuzo ukuba kungani bethule lapho abanye babafundisi elizweni beqhubeka behlukunyezwa, uthe besayicubungula ngokwaneleyo leyo mbiko kwazakale ukuba babotshelwa ukukhuluma iqiniso nalo bahaji.
Uma indaba zakhona zisema ema court, then we expect ukuthi, we hope that due process is going to be followed. Amabandla one responsibility esilayo ikukhuluma iqiniso, kwesinye isikhathi ukukhuluma lelo qiniso kuzongenisa abanye abantu engozini. Kodwa asoze sithule ngendaba ezokuthi izwe libe nokuthula, izwe libe nejustice, izwe libe nokuthuthu. So iresponsibility yama-church ukukhuluma ngalezi ndaba, as long sikuyenza siphakathi komthetho.
Abe-World Council of Churches bathembise ukungena imihlangano labamanye amabandla aphikisayo kanye nenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu anduba baphindele emuva beqale ngokuhlangana lohulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Inhlanganiso ebona ngemali yezisebenzi ezisekuphumuleni impentsheni e-National Social Security Authority, NASA, ithi baza kwengezelela imali etholwa ngabasepentshenini isuka kumadola angamachumi amane isiya kuphakathi kwekhulu lamachumi amahlanu $100 to $150 kusukela ngompandula. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lamhlanje kobulawayo iNASA ibilelanga lokubuyisa imisebenzi abayenzayo ngaphansi kwendikimba ethi Rehabilitate Workers and Return to Work, lapho amankampani abeboniswa ukuba izisebenzi lapho zilimele ziphathwa njani esibhedlela sezisebenzi esikobulawayo emzini wemzilikazi esasungulwa ngomnyaka ka-1971. Ekhuluma ngemva kokubhoda ebona imitshina eseNASA Rehabilitation Center, umphathintambo we-Public Services, Labor and Social Welfare, unkosikazi Priska Mufumira, uthe sebakhweza imali ephiwa imuli yesisebenzi singafela emsebenzini kusuka kumakhulu amathathu amadola kusiya kumakhulu amahlanu. Ethi okwamanje baphakathi kokwenza ucwaningo lokukhuphula imali ebhadalwa asebe kumpentsheni kunye lokubona ukuba imali eholwa ngabantu yibona abanini kumbe sekulabanye abazithathela imali yabanye. Unkosikazi Mufumira uthe sebeqalile njalo ukuba labo abasebenza bezimele bangene kuhlelo lokuzibhadalela imali yezempila kahle njalo ababambi muntu ngamandla. Ethi bakhangelele ukuqhubeka bevula amabhanga eNational Building Society kumadolobho wonke ukuze izisebenzi zithole imali yokuboleka bethenge izindlu.
Something a package for the informal sector. As I've said, we need to do an actuarial evaluation.
Sesizasebenza labasebenza bezimele njalo siphakathi kokwenza ucwaningo lokukhuphula imali yempensheni sisuka ku-$40 sisiya ku-$100 oluzaphela ngompandula.
Umnumzana Elliot Nkala uthe uphethwe kuhle esibhedlela kodwa ukhala ngemali ethi lapho esepholile ufuna ukuthola imali yakhe ngendlela efaneleyo.
Elliot Nkala, ukulimala njoba ngilimele esandleni lapha ngalimala nisemsebenzini ofosid security vike 30 March lapha kwesiphatho lapha singathi besikhala kakhulu ngemali ukuthi njoba singabantu siyagula silapha salimala emsebenzini nxa sesipholile sithole imali yethu ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Christopher Ndiweni yena laye uthe uyabuka isiphatho esisesibhedlela kodwa abantu bakhala ngemali ezincane zempentsheni abazitholayo.
Mina ngisebenze eVumbajika mine kwanda. Ngifike lapha ngemande ngalimali idola elenyawo lenxele. Hayi, isiphatho sofa ngibona ngathi sirele. Abantu bakhala ngezimali zamapentsheni ezincane. Abanye bazuza imali ezingangama-$45 eziba azikwanisi ukubhadala abantwana babe-school fees. Azikwanisi ukubhadala lokuziveni umntana angagula angeke ngikwanise ukubhadalela livini lekudla le mali ezerenti. Yikho kukhala ngakho abantu abaningi njengani baya-increase imali zamapentsheni.
Unkosikazi Sharon Chirema owangena kungozi yomgwaqo ngompandula ngomnyaka odluleyo uncome kakhulu usizo aluthole esibhedlela seNASA.
My name is Sharon Chirema. I'm from Harare. I came here because I was involved in a car accident.
Ngiyaza lapha ngisuka eHarare ngangena engozini yemoto emasingo ngomnyaka odlule ngompandulo. Ngafika lapha ngilezilonda ngingenelisi ukuhamba lokunyemukula kodwa sengingcono.
Ngemva kokubhoda ehlola isibhedlela, izigulane zitshele unkosikazi Mufumira ukuba ezinye zezisebenzi zakhe zilomkhuba omubi wokudinga ukufumbathiswa andubana zibatholise usizo e-social welfare, kuthi abanye bathi imali abayiholayo iphansi kakhulu kulalabo abaqala ukuhola kungakasetshenziswa idola leMelika, bethi uhulumende kumele akukhanyele. Isibhedlela seNASA sisiza kakhulu abalimalela emsebenzini labachileyo njalo sesivulelwe uzulu silemichina elohlonzi yakulezi insuku. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Live Talk lamhla sixoxa ngokwaliswa kwabaphikisayo uhulumende ukuthi benze imihlangano ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump wele Melika usungule uhambo lwakhe lwakuqala lamhlanje lokwethekelela amanye amazwe lokhe waqalayo umbuso wakhe lonyaka. UTrump lubhekise emhlanganweni emibili yenkokheli yamazwe awenhlanganiso ye-NATO lowe-G7 owenzelwa kwele Sicily e-Italy, kodwa esedlula emazweni ambalwa agoqela ele Saudi Arabia, esigodlweni senkonzo yamaKatolika eseVatican, kwele Israel lamanye amazwe. Uthiya ekhaya kulokuxokozela ukuthile ngombuso wakhe lapho asanda kuxotsha isisebenzi esingumqondisi wohlangothi lwamapholisa enCita awe-FBI. Ngesikhathi leNigeria lilwisana lamalwecacha aweBoko Haram, ibutho likahulumende libikwa selibhekane lolunye udubo lokungethembeki i-corruption. Owake waba yisikhulumeli sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube, umnumzana Joshua Mhambi uthi imuli yakhe idabukile kulandela ukunyamalala kwendodana yakhe kwele South Africa. Umhambi uthi uMthabisi, yena oleminyaka engamachumi amabili lane lanye, usuke ngomvulo eCampton Park esiya emsebenzini eBoksburg, kodwa akazange aphenduke njalo lemsebenzini kafikanga. Inkulungwane zabantu ziyanyamalala minyaka yonke eSouth Africa, ikakhulu abantwana. Kodwa inani eliphezulu libuye litholakale. Sixoxe lo mnumzana Mhambi wasichasisela okunengi ngalolu daba.
Kuze kube lakhathesi asikabi lomkhondo ukuthi angabe engaphi, kungabe kutheni.
Emsebenzini wakhe bathini, bathi ufikile yini?
Athi kafikanga ngoba lami ngiye ngahlola khonapho, banishayela ukuthi umfana bambone. Ngagijima ngakhangela emsebenzini, ngabhoda lapho ehlela khona, ngayezibhedlela, ngaye emapholiseni, bekungelalutho, bekungelabufakazi bomkhondo ukuthi angabe fikile kumbe kwenzakaleni ekwehleni kwakhe.
Abangane bakhe bathini nxa elabo akuloke wambona?
Abangani bakhe bacine bembona engumuntu osegqokile eqoqonda emsebenzini. Abanye bebefika bezomdinga ekuseni becabanga ukuthi usetshayisile. Ngalokho-ke ubufakazi ebanganini ukuthi labo abakwazi ukuthi angabe engaphi. Bese kusithi olunye uhlupho ngocingo, uthenge ucingo olutsha ngomgqibelo emini yantambama. Kusamele alandele umkhuba yokulubhalisa, asisathathanga inombolo yakhe, kodwa ezethu ubelazo lezabafowabo. So ke kusuka kube nzima njalo ukumlandelela ngocingo ngoba kasilwazi inombolo zakhe.
Emapholiseni khona lithola uncedo elingaba liludinga na?
Siyaluthola uncedo. Nabo baphumile ijumo lokudinga lezakhamizi labangani baziphathisa ukumdinga.
Akukaze kwenzakala ukuthi ahambe aqede insuku engekho ekhaya ngokwakuqala lokho?
Akuvamanga ukuthi elule isikhathi eside njengalesi. Uyahambe ayegwejisa kodwa angalala usuku olulodwa aphenduke. Ukwelula lokhu esikubonayo akukaze kwenzakale, into entsha.
Ungamchaza njengomuntu onjani umfana ukubonakala kwakhe esingathi ngama-features ngesiNgisi, ukwenzela ukuthi mhlawumbe nxa ekhona othe wambona engakwazisa njalo bengakuxhuma ngapha abantu?
Lijahana elilidazanyana lona ngama-1.78 meters ubude, ulempumulo enganinde, inwele ubegelile. Simcina ubegqoka i-uniform emnyama, ibrugwe iyembe elimhlophe lejezi emnyama. Igama nguMthabisi Mhambi, iminyaka ingu-21. ubezagqiba i-21 nje mhlaka 20 June kunyanga ezayo. Ukuxhumana mina ngu 0723735892 ngihlezi eCampton Park. Kumbe abalolwazi bangabika eCampton Park emapholiseni.
Alo-ke ngumnumzana Joshua Mhambi, owake waba isikhulumeli sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Sixoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-South Africa. Umncintiswano wokudinga intombi enhle ukwedlula ezinye edabuka eZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika oyeMiss Zim USA wenziwa ngeviki ezayo mhlaka 26 Nkwenkwezi edolobheni leAtlanta esigabeni seGeorgia khona ngapha kwele Melika. Ukuze sizwe kunengi ngalomncintiswano uMike Hobe uxoxele unkosazana Andile Nobuhle Mpofu onqobe kulomncintiswano ngomnyaka odluleyo uMiss Zim USA 2016.
Umncintiswano lo uzabe ukhona next week ngeviki ezayo mhlaka 27 May uzabe uyenzakala eDorothy Center eyabuse Atlanta eGeorgia.
Ukuqakathekile okungakanani ukunqoba kumncithwana ofana lalolu?
Into eqakathekile kakhulu uMiss Zimbabwe USA yiplatform enika abantu amantombazane abanjengami ithuba elokuthi bebele lizwi elizwakalayo hathi kuphela ezindlini zabo mbene ezikoleni zabo kodwa baninikwa ithuba elokuthi labo bebelokokuyenza bebele influence ebantwini abaseZimbabwe abakhonapha bebe part of both communities.
Njengoba nguwe onqobe kumncithwano lo ngonyaka odlule, awungitshele usiyenze umsebenzi onjani emphakathini eZimbabwe lala Melika usebenzisa isikhundla sakho?
Umsebenzi mkhulu, umsebenzi awukapheli. Mina ngikwanisile ukuthi lami ngikuyenze ngesikhathi lesi yikuthi ngiqalise lokhu engifisa ukuthi omunye ozabuya ngemva kwami la akwanise ukuthi ayenze. Okwakhathesi njengoba abanye bekwazi ngiyenza i-undergarment and sanitary towels drive eyokuthi ngincedise abantwana abanawo bami actually abasekhaya ukuthi labo bezizwe kwakugqoka, bezizwe kwakusebenzisa i-platform yami ekade engiyenza okwakhathesi. Ngizabe ngiqhubekela lakho phambili noma after iviki ezayo, so kulo Miss Zimbabwe omuthi ngizabe ngiqhubekela phambili. Ithiwa yi-Education for Children Whilst Feeding Them for Success.
Ukuba ngu-Miss Zim USA kuyaletha imali esuthisayo na?
Imali esoze yafa yakwana. Akula mali yokuthi sengilakho konke kodwa lakho iza kunceda. Mina yanceda ukuthi ngikwanise ukuthi lami ngibhadalele esikole lapho engihamba khona khathesi eChicago.
Alo-ke ngunkosazana Andile Nobuhle Mpofu, isizalwane seZimbabwe esisakhulayo esesihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseChicago. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika.
Umnumzana Jim Mattis obona ngezomvikela kuhulumende weMelika usanda kwenza umhlangano oqakathekileyo kwele Denmark labanye abavela emazweni achiyeneyo. UMattis utshele intatheli zindaba ukuthi baxoxisane emhlanganweni lo ngokulwisana lamalwecatsha e-ISIS. Uthi bazama ngamandla wonke ukuthi behlule amalwecatsha la abizwa ngokuthi yi-Daesh athwalise nzima abantu e-Europe lakwamanye amazwe. Umnumzana Klaus Jord Fredriksen okunhlangothi lwezomvikela kwele Denmark utshele intatheli zindaba ukuthi ilizwe lakhe lizakhuphula imali yokulwisana lamalwecatsha la. Amalwecatsha awe-ISIS athwalise nzima abantu e-Iraq, Syria le-Afghanistan aselahlekelwe yindawo eningi kakhulu emazweni la ngenxa yokuthi angazani ayehlulwa ngamabutho achiyeneyo. Umongameli Ashraf Ghani wakwele Afghanistan usanda kubika imva kaSheikh Abdul Hasib owayengumakhozi we-ISIS Khorasan. UMattis uthi ukubulawa kukaSheikh Abdul Hasib ngamasoja awe-Afghanistan kutshengisa ukuthi sebethwalise nzima amalwecatsha e-ISIS. Uphinde wathi bayananzelela ukuthi amalicatsha la ayathumba abantu ahlale lawo empini. Ngakho ke bazama ngawo wonke amandla abo ukuthi bengabulali abantu mahlayana nje nxa bedinga amalicatsha e-ISIS. UMathis uthi nxa bengehlula amalicatsha e-ISIS kuzamele ukuthi kubunjwe ohulumende abaqinileyo emazweni atshiyeneyo ukwenzela ukuthi kungabe lamanye amalicatsha azahlupha uZulu emhlabeni wonke jikelele.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Woza Friday lamhlanje ke kuhlelo Woza Friday silethulela idlalade elitsha elomhlabeleli wengoma ze Afro Jazz uMelusi Khumalo.
Idlala deli ichayeli kaMelusi Khumalo yena waziwa kwezomculo ngelithi Mel limumethe ingoma ezinhlanu njalo ulethe igama elithi Mina. OkaKhumalo uthi yena lidlala deli khuluma ngohambo lwakhe kwezomculo zona ziqale ngesikhathi yele minyaka elithumi lesithupha yokuzalwa.
Idlala deleli likhuluma ngempilo yami. Uhambo esengiluhambile kwezomculo. Umina uzananzelela ukuthi yimbali kumbe ngathi ngikhuluma ngempilo yami. Ngikhuluma njalo ngokuthi ngiqalise njani, kusiya ngapi, njalo yizinto ezinjani enhlangane nazo empilweni yami.
Ingoma ezitholakala kuleli dlalade ngezigoqela yona okubizwa ngayo idlalade ethi Mina, kukhona njalo ethi Uvalo, ethi Langelihle, ethi uJesu Liqhawe kanye lethi Village Boy. Idlalade leli elithi Mina lilandelwa ngelikhutshwa ngomnyaka ka-2013 elithiwa Uthando. Ekuphekeni idlalade lakhe leli uKhumalo usebenzela abaculi abagoqela uSam Mthathi obetshaya i-bass, uAntony Gaseni obetshaya i-lead guitar, uCourtney Antipas obetshaya ama-drums, kuma-keyboards bekulonqobile loJerry kuthi yena uMeli nguye obekhalela ingoma evunyelwa nguMartha lo Privilege Cement. Idlalade licindezelwe ngu-Antipas kanye loJerry Spirit Fingers. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Langelihle Lobo konzo baba Nantu sugaluhle Lobo konzo baba Tatagonke Kwaka kwaka Tatagonke Kwaka kwaka Ovo vila ngobani Ovo dova ngobani na Ovo vila ngobani Ovo dova ngobani na Nante suga luse Dogo konzo ba
Siyabonga ke Melusi Khumalo ingoma emnandi ke isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kudaba ebeseluphiwa ke ngoJoseph Njanji iwas a Friday. Singeke hlukani ngothi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zelupane kwesibandle zihlaselwa ngamapholisa aziphosele intuthu ehitshayo i-tear gas zisemhlanganweni we-MDCT obukhokhelwa ngunkosazana Kupe, uThokozani Kupe. Abenhlanganiso yabokholo lwesiKristu emhlabeni jikelele eWorld Council of Churches masekweletheteleni eZimbabwe silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.